Dare repamusoro-soro muAmerica reSupreme Court svondo rapera rakabvisa mutemo unorambidza chimwe chinhu chinoiswa papfuti dzakawanda dzisiri zvigwagwagwa kuti dzikwanise kushanda sezvigwagwagwa dzichiburitsa mabara akawanda munguva pfupi. Danho iri rinoita kuti nyaya yepfuti nevanopfuti zvirambe zviri pamusoro mukutsvagwa kwerutsigiro musarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica iri kuitwa gore rino. Mutoro wedu wenhau weVOA Scott Stearns anotipa nyaya iyi zvizere iyo yamunoverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7. Bumstock zvinhu zvinowedzerwa papfuti mushure mekunge dzapera kugadzirwa izvo zvinodzipa simba rekuburitsa mazana emabara paminiti imwe chete. Zvakarambidzwa kushandiswa nevaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump muna 2018. VaTrump avari kumirira bato reRepublican musarudzo dziri kuitwa muna mbudzi vakati mangwana nano tapedzisawo urongwa hwekudzika mutemo mutsva unorambidza kuvandudzwa kwepfuti kana kuwedzerwa mabumstock. Danho ravaTrump iri rakatevera kupfurwa kwevanhu pane imwe konzati kuLas Vegas muna 2017 zvakasiya vanhu 60 vaurayiwa. Munhu akapfura vanhu uyu akashandisa pfuti yakaiswa bumstock kupfura mabara anodarika chiuru chimwe chete ari pafafitera reimwe hotera. Mukurasa kwaro mutemo uyu svondo rapera, dare reSupreme Court iro rine vatongi vakawanda vanotsigira kuchengetedzwa kwetsika dzechinyakare rakati hurumende yavaTrump yakashandisa masimba ayo zvisizvo mukurambidza kushandiswa kwezvombo zvakavandudzwa nebumstock. Danho iri riri kuita kuti nyaya yepfuti inge ichiramba iri pamusoro mukutsvagwa kwerutsigiro musarudzo yemutungamiri wenyika. Vari kutsvagira vaTrump rutsigiro vakati zvizvarwa zveAmerica zvinofanirwa kuremekedza mutongo wedare repamusoro-soro iri. Musi wechishanu vaTrump vakaudza vanhu vaive pamusangano wekupemberera zuva rekuzvarwa muFlorida kuti kusarudzwa kwavo kuchachengetedza kodzero yekuve nepfuti iri mubumbiro remitemo yeAmerica kana kuti US Constitution Second Amendment. VaTrump vakati
we got to get people gun owners and you're not going to have your gun very long if you don't because they want to take everything away they want.
Tinofanirwa kuwana vanhu varidzi vepfuti kuti vavhote. Hamusi kuzokwanisa kuve nepfuti dzenyu kwenguva yakareba kana makasavhota nekuti vari kuda kutora zvose. Vanoda kutora pfuti dzenyu, vanoda kutora mabara enyu, vanoda kutora, vanoda kuparadza kodzero dzenyu dziri mubumbiro remitemo dzeSecond Amendment. Vari kutsvagira mutungamiri wenyika vaJoe Biden rutsigiro vakakurudzira dare reCongress kuti ridzorere mutemo unorambidza kushandiswa kwezvinovandudza pfuti uyu. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vakati
kana takafunga nezvematanho achatorwa nevavhoti muna mbudzi pane musiyano mukuru kwazvo pakati pepatimire nepane vaive mutungamiri wenyika. Ngatisakanganwei vaive mutungamiri wenyika vakataura pachena kuti vanhu vanofanirwa kuzvikanganwa apa vachitaura nyaya yemhirizhonga dzepfuti muAmerica. Saka ngatidzamisei pfungwa, ngatinzwisisei kuti tose tinokwanisa kupawo pfungwa dzedu panyaya yakakosha iyi.
Vatsigiri vavaTrump vari mudare reCongress vanotsigira kodzero dzevane pfuti dzekuti vashandise zvivandudza pfuti izvi. Mumiriri wedunhu reFlorida mudare reCongress vaByron Donalds vebato reRepublican vanoti
the bumstocks, if you will, is really just a brace for people who have arm injuries who still actively shoot. That doesn't
chinhu chinowedzera papfuti ichi chibumstock kana muchikwanisa chinongove chekubatsira vanenge vakakwara maoko vachiri kukwanisa kupfuura. Hazvireve kuti vave kunanga vanhuwo zvavo, hazvina kumbopfira zvakadaro.
Vatsigiri vavaBiden mudare reCongress vanoti danho redare reSupreme Court iri richakonzera kurasikirwa neupenyu kwakawedzera. Mumiriri weCalifornia mudare reCongress vaAdam Schiff veDemocratic Party vakati
without a doubt there'll be some future tragedy utilizing these bump stocks and we will all ask ourselves why.
Pasina kupokana pachave nenjodzi mune ramangwana mukushandiswa kwezvekuvandudza pfuti izvi uye tichange tichizozvibvunza kuti izvi zviri kuitika sei. Sei tiri kurarama nezvakadai.
Chikamu chimwe chete pazvikamu zvitatu zvezvizvarwa zveAmerica ndeche vanhu vanoti vane pfuti sezvakaburitswa nesangano retsvakurudzo rePew Research Center. Sarudzo dzambudzi dzisati dzasvika, dare repamusoro-soro riri kutarisirwa kupa mutongo mune imwe nyaya. Iyi iri nyaya ine chekuita nekodzero dzekuve nepfuti dzevanhu vane mitongo yekurambidza kuve nepfuti nezvikonzero zvekuti vakapara mhosva dzemhirizhonga yemudzimba. Iyo yanga iri nyaya yabva kune mutori wenhau weVOA News Scott Stearns, yamaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7.